Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ebathulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 7 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mupurisa akapfurwa akapa hakuna munhu anotaura nezvazvo anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaa nokuti haasi munhu nokuti haana kodzero. Zvimwe zvinozotibata basawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi ese.
Mapurisa opfuura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyangwe ainge ave mumaoko mavo.
Tikara tichizonzwa maripoti ekuti munhu azopfuurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfuurwawo zvekare nekumasure, zvinhu zvinobva zvareza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuferefetwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akauraya Blessing Sumbani Stole ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa kuSouthly Park muHarare pedyo nerwizi muKuvisi. Stole anga achipomerwa mhosva yekuba nevamwe vake mari inosvika zviuru mazana makumi manomwe nemakumi maviri yekuAmerica kana kuti $720,000 dzimwe mari dzemarand nemaeuro paQuest Motors muHarare musi wa25 kukadzi. Stole uyo anonzi ndiye ega ainge asara sezvo vamwe vake vari muJerry anonzi akasungwa kuchiredzi. Mapurisa anoti paaienda kunovaratidza paenge aviga imwe futi yake akabva aedza kuikoka nekuda kuvapfuura zvakapa kuti abva apfurwe nemapurisa nekumusana. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vanenge vasungwa vari kufa kana kukuvadzwa nepfuti vari mumaoko emapurisa sezvo vanhu ava vachifanira kunge vakachengetedzwa zvakasimba. Mwedzi mina yapfuura mapurisa akati akapfuurawo dzimwe mbavha pfumbamwe dzainge dzoedza kuvarwisa pavaienda kunoratidzwa painge pakavigwa zvinhu nembavha idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ndofunga muri kuona zviri kuita matsotsi ari kuba vakapakata nezvombo vozonoviga zvombo izvozvo. Saka kana munhu achinge apara mhosva ngaarege kuda kuita nharo kana kurwisana nemapurisa kana kunoviga zvombo zvaanoti kana zvava kunotsvagwa oda kuramba nazvo achizviviga. Saka tiri kuti isusu mapurisa vanotevedzera mitemo yenyika, asi vanenge vapara mhosva vona ivowo ngavabvume kuti vapara mhosva voregera mapurisa achiita basa ravo vasina kumbonetsana nemapurisa.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanyati vari kuti nyaya dzevanhu vanenge vachipfurwa nemapurisa vachienda kumaindications dzinenge dzati wandisei vanenge vasina kusungwa here necheni zvinofamba sei?
Panenge pachiferefetwa nyaya panoitika zvakawanda. Chinonetsa tinoremekedza nyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vanozongotarisa divi rimwe chete. Tine mapurisa vapfurwa vakafa, asi mapurisa yavo kana zvaakutaura vanoonekwa kunge sevanhu vasina kodzero. Tine mapurisa zvirema, tichitaura kudai zvisiri zvokunyepa, mapurisa zvirema vana vade nherera, asi kana vanhu vaakutaura vanotaura vakatarisa divi rimwe chete. tozofunga kuti pamwe anozviitira kutsvaga mari kana kutsvaga mbiri. Asi kana mupurisa akapfurwa akafa hakuna munhu anotaura nezvazvo, anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaafe, nokuti haasi munhu nokuti haana kodzero. Zvinhu zvinozotibata batawo isusu seZimbabwe Republic Police, kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi ese. Izvozvi izvi munozvi here kuti mwedzi unoyu svondo ratera kwaita nyaya yakatirwadza kuBeitbridge. Vanhu vakapinda mumunda vakaba vakarova vanhu vakaba mari vakapuwa mari vapiwa mari ndobva vapfura munhu. Vakamupfura musoro, vakamupfura paabdomen, vakamurova naye nibhaa akafa murume uyu. Saka mberi pevana vake vakatarisa. Saka mapurisa kana vakuenda ipoonzi mapurisa chipeto henyu maoko, munosvika moti imi nai watinokumbirawo mauraya munhu muyu. Saka chiitei zvamunoda. Ingave nyika here vakomana?
Mune imwewo nyaya pane munhu akafa muHarare mushure mekuondomokerwa nemudhuri. Mungati jekesera kuti zviri kufamba sei ipapo?
Ndofunga mashoko ataburita mangwanana nhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uye zvitataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi. Tikataura mazita evanhu akakuvara nemotikari dzakapwanyika. Saka nyaya ichiri kuenderera mberi ichiongororwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yemurume akapfurwa, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya dzakadai so inyaya dzinoda kuti pawanzovhenekwa chaizvo zvinenge zvakaitika paita yavanoti kumaindications kana vachiita ikoko. Hongu toziva kuti vanhu vanenge vakasungwawo vanenge vari vachikonsidwa kunzi madangerous criminals. But kana munhu asungwa nemapurisa anenge ava in the custody yemapurisa, and panoita kumaindications ikokoko mapurisa anenge akazvisecurewo kuti uyu munhu sezvo ari dangerous anofanira kuva akaiswa kana njema kana kuti akaprotectwawo zvokuti haakwanisi kuzoitawo zvaangaita moses. Tikara tichizonzwa mareports ekuti munhu azopfurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure, zvinhu zvinobva zvaredza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here.
Kana zvadai pane here chingaitwa kuti munhu anenge aurayiwa uyu akwanisewo kunzi arwirwe kodzero dzake?
Ya hongu, pandaimboshanda nemasangano anomirira kodzero dzevanhu kuZimbabwe, inyaya dzakati ndakaita nyaya dzakati kuti dzakadai so, and pese pataita taitozoona kuti mapurisa ndiwo vaive vari in the wrong nekuti vanenge vakapfuura munhu siri pamutemo. Saka kana zvadai so hama dzemufi dzinokwanisa kurequesta postmortem, and vanokwanisa kurequesta zvekare report ya pathologist uyo achave achivheneka kupfurwa kwakaitwa munhu. Kana zvazodai so vanokwanisa kuzosuwa yatingati hurumende kana pawanikwa kuti pane kakutadza kuita basa kwemapurisa.
Asika vamasiye vamwe vanoti kana paine munhu ari kupomerwa mhosva dzekuponda, mhosva dzakawanda wanda dzekuba motikari nekukonzera kusagadzikana kwemusha, pane chakaipa here kuti mapurisa abva amupedzisa?
Hapane chakaipa chaizvo. Zimbabwe country inofa kuwechitedze yatingati rule of law. Mapurisa basa ravo nderekubata vanenge vachisuspectwa kuti vanenge vapara mhosva, ende uyezve kana munhu abatwa nemapurisa hazvirevi kuti atotongerwa nyaya iyoyo yekuti atonzi akapara mhosva yeye. Anenge achinzi ari presumed innocent until found guilty, zvichireva kuti anenge achinzi haana mhosva kusvika dare redzimhosva rataura kuti aiwa uyu munhu ane zvemhosva achiita so macircumstances there.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vane mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vaendese mari dzemadhora emuZimbabwe kuti vatange kushandisa mari itsva ichangoparurwa inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZiG. Asi mamwe makambani anonzi ari kutarisirwa kuti anenge apedza urungwa uhu nemusi wechishanu. Mari itsva iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti inoshanda asi vamwe vachiti wave mugariro musoro wetsuro kushaya nyanga. mguze ya nezwe nya ii, tabata nyanji mnyazezo upumi vajishanda ne Deben University of Technology, mujuna fundo Gift Mugano, tikatanga nikuwa bunza nezwa taurwa ne Reserve Bank izi.
Azini nambu zibaraitika hapa ndere kuti seku parla kwa kukaitu kwa mandar police na governor wa central bank chaita siku nge zigi yato uya Friday waka tukene stashke instrument yacho waka budisa marewa na yo saka market yange ya kutelefuza kuti wakutu wana mare tanga kwa this week itatanga hii saka pananga paka parubuda nyeze kuti ya wanakunga makaru ngeka saka naka kuti wakushituza kuti chinuzi yona kutela kwa mizi saka izvozvo zvinotikanganisa maonere evanhu yaitenga the confidence kana munhu vatoona kuti kuvinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatso tambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chaitaura kuvaka nyika chaizvo muridzi waro unofanira kuritambira first idzito tatambira muridzi wemari iyi hurumende yeZimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi iyo varidzi vari vasingaridi ndikuyeva kuti chii techienda kumapassport uko kunotenga passport tinofanira kushandisa zigi kwete maus ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro ravairatidza kuti death certificate for the us death certificate $10 chitupa $10 citizenship imari yakati vakatotaura kuti hakuna imwe mari inodiwa kana $10 kana kuchinja nerata us ihurumende ichi passport ili kuma $300 US avatombori $10 saka tuende kuma garage ya hurumende ana petrol fedana atombori kuna $10 right tuende kujute utenga moto yako US saka wakasadaro manji tichari namba zigiyo soku pedizira nchekuti ini nilifana kufamba wapinda mbank kuna utenga foreign currency nchekuta zigi yangu nukutu tinanga nchaka paper ni mwea we lack of trust and confidence saka mwezi mishoma inotanga 4 or 5 months hurumende ngaibvumira vanhu vapinde mubank kuti kana ida uchinja foreign currency opinda mubank osvika unobuda nema US kubva mubank nerate yakanaka black market inofa but governor central bank yakatitaura kuti haukwanisi kupinda mubank unochinja foreign currency then kana zvakadaro ka black market yatopfumiswa
nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divira tinorerekera, tabatawo chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vapersistence kwanyanya.
Iyo kuri kuindwa nehurumende, asizve tikatarisa mari yezidzi irimo munyika mese inonzi $90 million chete zidzi yose iri munyika muno. $90 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika $100 million $185 million yemaspecial minerals wana gold maprecious minerals.
Izvi zvinorevei vagwanyanya?
Zvoreva kuti panzi hurumende pamitero yemaincome tax inonzi maQPD vanosungirwa zvitori pamurao wakaiswa mirao weSI kuti vange vachigamuchira 50% half yemichero iyoyo nemari yeZimbabwe ndokuitira ishomu ndati tine mari iyi $90 million ndo zigi rese riri munyika ko maQPDs edu akawanda zvakadii tinowazokutarisira $300 million saka ukanzi half inge iri yekumazimbabwen mazigi zvinoreva kuti 150 million dzemazigi ndo dzinodikwa asi tine mari yemazigi inongosvika $90 million zvorevei zvoreva kutoti zigi rakatowandirwa patakatarisana napo nekuti tikanosvika takunosvika muna June pakudiwa maQPD zvorevei kana rakawandirwa zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uchida kutengesa nemazigi atengesa hako asizve mukoma George Gwamatanga muna June vanenge vaakuti inangu mari yangu kuda iri mazigi 50% yobveti vaakutofanira kundochinja kamayusa
ko vamwe vari kumamisha uku vagwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba
mutauko ndewe kuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikationese pane mukuru wenyika president.
Avo vanga vari chipangamazano chereserve bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vapersistence Gwanyanya vachitaura parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwanda nhasi iri kurangarira makore makumi matatu kubva zvaurayiwa vanhu vanoda kusvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 verudzi rwechitutsi kunyanya vachiurayiwa nevechihutu kunyanya. Kupondwa uku kwakatanga mushure mekunge ndege yainge yakatakura mutungamiri wenyika vaJuvenal Habyarimana yadonhedzwa muKigali. Verudzi rwechitutsi ndivo vakapomerwa mhosva yekuuraya mutungamiri wenyika zvakabva zvatanga nyaya yekurwiswa kwavo. Vamwe verudzi rwechihutu vaipikisa kuurayiwa kwematutsi vanonzi vakaurayiwawo. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vatungamira urongwa hwanhasi hwekurangarira vanhu vakapondwa ava. Vamwe vanga varipo vanosanganisira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton uye mutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatakudzwa naShe Chinyemba avo vari kumakwikwi eThe Jessup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Guti University chevadzidzi vezvemutemo Akwila Moyo, Trish Fende na Tadiwa Chipunza. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kubva patakatanga kugadzirira taiva netarisiro yekuti tinosvika kumberi and kuva pano muWashington DC kubudirira kukuru nekuti zvinhu zvataishuvira tichiri kuZimbabwe kuti tisvike kumberi and uye tava muno muWashington DC takaita macompetition and takaita zvinodadisa and tinotenda kuti mabgadzirira ataita kubva September zvabatsira kuti tisvike patakasvika uye tinotenda naizvozvo.
Pakugadzirira kwamakaita ndeapi matambudziko amakasangana nawo uyezve ndeapi matanho amakatora kuti munge muchibudirira zvisinei nematambudziko anga aripo aya?
Pamakwikwi ataita matambudziko atingati takasangana nawo ndekuti sinzi chaiva kwaiva kwekutanga kuita makwikwi aya maitiro ezvinhu nezvatanga takajaira zvava zvakatisiyanei, asi patakaita pekutanga tichiramba tichiita makwikwi aya takapedzisira takukwanisa kuadjusta tichiita zvaifanira zvaifanirwa kuitwa nezvaidiwa. Saka tingati takakunda pane zvataiti zvaikwa zvaitinetsa.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungati madzidza pamacompetitions aya muri muno muAmerica?
Pamacompetition aya tadzidza kuti kuramba kunyatsogadzirira nemazvo kwakakosha zvisingaiti uye hapana chisingakwanisike. Zvinongoda kugara makanyatsogadzirira nekusanganidzana kwataita nevamwe vedzimwe nyika zvakati satidzidze maererano nemaitiro avanoita kuti vakwanise kugona makompetition aya. Isusu tiri vanga vasvika for the first time tichidzidza kubva kune vamwe. Saka takadzidza kuti kugadzirira kwakakosha uye zvinobatsira kana tadzoka kuma competition akaita seaya.
Kune vamwe vechidiki vakatarisa kubudirira kwamaita uku, ndeapi mashoko amungada kuvapa ekuvakurudzirawo kuti vangagonawo kusvika pamasvika apa?
Chandingakurudzira vechidiki ndechekuti hapana chisingakwanisiki. Zvinongoda kushingirira, kutsungirira, kuvimba muna Mwari kuti hapana chisingagoneki. Patakauya kunoku taitotyawo tichiti tiri kusangana nevanhu vekune dzimwe nyika, but patakazotanga kuita makwikwi takatoona kuti Africa, Zimbabwe itone pfungwa dzemutemo dzinotokwikwidza zvisingaiti, andivo vaitoshamisikawo. So hapana chisingagoneki, everything is possible, zvese zvinoita.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navatakudzwa naShe Chinyemba, avo vari kumakwikwi ethe Jesup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Kuti University chevadzidzi vezvemitemo Aquila Moyo, Trish Fende naTadiwa Chifunza. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tavaka Ncube nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Makadini ko vatereri, ndiTanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates, Mukunda Tendai Mudewe, vanoti chiKristu chakatitorera hunhu hwedu. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pesangano ravo.
Sangano redu rine vanhu vakawandisa vanobvumira muchi atingati chitendero, nekuti chedu hachizi chitendero, tinoti ispirituality. Zvinhu zvatakazvarwa mazviri, zvinhu zviri muropa redu, dziri tsika nemagariro aiitwa nevakweguru vedu, maancestors edu.
Munofungei nechitendero chechikristu?
Chitendero chechikristu, tikaverenga kuuya kwachakaita kune isu vana vevhu, chakauya nevainzi mamishinari. Mamishinari ndivo vakatanga kuuya vachida kudzidzisa nezvemunhu anonzi God, kuchi vanhu tinoti musika vanhu. Asi vakauya vachida kudzidzisa sekunge isusu taive vanhu vanga vasingazivi kana kutenda kune munhu anonzi musika vanhu.
Pane musiyano here uripo pakati pa musika vanhu anotaurwa nevanhu vatema na musika vanhu anotaurwa muBhaibheri kana kuti wakaunzwa nevachena kuAfrica?
Pane misiyano yakawandisa kubva mukutaurwa kune chiKristu kuti Mwari wavanotendera maari mabatiro ake, kunyangwe tikanzwa nyaya dzekuti akasika vanhu zvakaita sei, vanhu vachirarama zvakaita sei, ivo Mwari wavo achizoitawo madecisions kana kuti zvaanonga achiita. Chekutanga, isusu Mwari wedu echivanhu ane rudo, uye anofamba achipa gwara rekuraramwa kwevanhu kubva kumadzitateguru avo zvichisvika kuvabereki vavo. Saka wei yecommunication chaiyo inoitwa naMwari wetinotendera muchivanhu musika vanhu naMwari anotenderwa muchiKristu zvakatosiyana. Isu tinotenda maari kuburikidza kana kutaura naye kuburikidza nevabereki vedu votisvitsirawo kuvabereki vavo vanove vadzima vedu vabereki vavo vosvitsawo kune vabereki vavo kusvika zvasvika kuna musika vano zvasiyana nekuita kwechikristu kwekuti vanoti zvinotanga zvaenda kuna Jesu Kristu iye ndiye ozopira nyaya kuna Mwari baba vake ipapo zvakatosiyana
saka tingati isusu kusiyana kwacho kuri pana Jesu Kristu here chete kana kuti chitendero chakatosiyana zvachose
chitendero chakatosiyana zvachose ndapa muenzaniso mumwe chete wandinofunga kuti uri very key wakakodzera zvakanyanya kupfuura mimwe midzi yanienzaniso inopatsanura kuti manamatiro atinoita matauriro atinotoita nemunhu watinogona kuti tese tiri kuti musika vanhu the creator tinototaura nemunhu iyeye zvakasiyana isu tinotaura naye kuburikidza nevadzimu vedu vakararama kudhara vari muropa medu vatinogona kutresa muropa medu nyangwe tichanisa chirungu chekuti DNA tichanisa mitupo yedu kusiyana kwezvinoitwa nemakristu kuti vanotaura naye kubudikidza nemunhu wavanoti Jesu Kristu wavanovimba naye kuti ndiye anokwanisa kutakura masoko avo nezvichemo zvavo kuna musika vanhu through
tichitarisa manzwi amataura chamungada kuona vatendi vechikristu vachiita ndechipi
vatendi vechikristu ngavaite zvavanonga vachiita ndochitendero chavo chandingangotaura kuti ndechekuti vana vevhu hatina kuzvarwa tiri makristu chitendero chechikristu chakauya necolonialism
tinotenda mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates Mukunda Tendai Mudewe munofungei vatereri tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 muchitiudza zvamunofunga ndini Danonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru Danonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu. Totanga nezvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yaita mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Manika Diamonds yarwa Chicken Inn 1-0. Kuchiti Highlanders iyo yave panhongonya yeCastle Premier Soccer League yarwa Chegutu Pirates 3-0. Mune mimwe mitambo ya tambo nasi ye English Premier Soccer League pamutambo anga wakatarisirwa nevakawanda Manchester United yaita mangange 2-2 ne Liverpool pane mutambo uri kutambwa iko zvino uri pa half time Sheffield United 1 Chelsea 1 pachituo pane mumwe mutambo Tottenham yakarova iyo Nottingham Forest 1-0 kwatambwa ma minutes makumi maviri nemapfumba mwe 29 minutes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mapurisa opfuura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyange hazvo ainge ari mumaoko mavo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuti iferefetwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isindebele